manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvekare manera nhasi uri musi wesvondo kukadzi 11/2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti zvinoi zviri muchirongwa chanhasi mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano wawo kumasvingo vanhu vechitungwiza vonyunyuta nokupasirwa dzimba iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi Zichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vakari vekuchitungwiza vanoti vave kufema mushure mekunge matare amisa kanzuru yechitungwiza kuputsa dzemba dzavo. Vagari ava vakabatsirwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Patricia Mdadigwa anotipa nyaya iyi.
Kwecha riri kumiririra vamwe vevagari ava vamarufu mandevere vati kanzuro yange yapa vagari kusvika nhasi kuti vabude mudzimba idzi asi dare rakaramba kutambira izvi kuti zvienderere mberi
saka tine matrains edu ekuchitungwiza vanga vachifanira kuputsirwa dzimba dzavo mangwana svondo vakauya kwatiri ndokubva taenda kudare rekuchitungwiza rekumajustice court tine chikumbiro chekuti zvekuswa kwedzimba izvi ngazvimbomiswa nekuti bumburo redu remutemo idzva haribvumidze kuswa kwedzimba pasina chibvumiro chekudare izvi takambozviita futi gore ra2014 chitungwiza municipality zvakare yaida kuputsira vanhu dzimba dare rekuchitungwiza rikati hazvibvumidzwe dare rekuhigh court futi riragara riri kuramba richitaura kuti hazvibvumidzwe kuputsira vanhu dzimba pasina chibvumiro chedare saka nezuro mukuru wedare wekuchitungwiza vamapfumo vakamisazve kuputsa kwedzimba dzemuchitungwiza dzevanhu vakaenda
Vamandevere vati vanoshamiswa zvikuru nemaitiro ekanzuro inoda kuomesera vagari ichishandisa mitemo inotyora bumbiro remutemo yenyika.
Vari kushandisa mutemo uyu wavari kuti wakagadzirwa muna Smith mugore ra1979 ndo mutemo wavarikuda kusevenzesa iyoyo. Havasi kuda kusevenzesa mutemo watakagadzira isu sevanhu veZimbabwe tose mugore ra 2013 rinomisa kupuswa kweZimbabwe pasina mvumiro yedare. Saka handizivi kuti mutemo wakagadzirwa naSmith wakakosha kudarika here mutemo watakagadzira isu sevanhu veZimbabwe tose takabatana mugore ra 2013.
Momo wavagari vane dzimba dziri kuda kuputswa nekanzuro yechitungwiza amai Nometa Saumani vati vanoshamiswa zvikuru kuti sei kanzuro ichirega vagari vachivaka kusvika pakumisa dzimba kana nzvimbo yakatorwa zvisiri pamutemo.
Panya yekupwanyirwa like chezvinezvi tine vana vadiki vamwe vane ma 1 month vamwe vakabva vazvara maemhanje inditoine mwana 3 years. I'm pregnant. There's no operation. Ukanaiwa. Wakutanga kurwara. Plasma properties. Aminga chinaini. Neku kutuzo marikave. Kana kwekuenda right now at Tomborina. Wutune ezezu nungo shimani kizira. Kakurarama. That's it. It's na wangutu manager kubaka this. It's kawaka matrimons. It's not fair. Because 10 years ya takawaka. At least I can walk and move on. Notice, but tell me how like poor kuvaka. Apa iti kanot there was no more jumping amadze duzing. Was like now chakamu badrama 140 dollars vla chitambira madizozo. At least that is no vracha badar. Those same footi vanuova kutiva kudo chikwani vakamu chambira madizi.
Mumwe mugari varoiska musati vanga vasingazive kuti vakatengeserwa nzvimbo yekuvaka zvisiri pamutemo. Vakamusati vati vakawana nzvimbo iyi kubva kucooperative inonzi From Glory to Glory.
Takazongoshamisika tinongoona paiswa issue munewspaper yekuti tiri kutengeserwa dzimba idzi. Saka pandikangoona atikuiona kana tongova anasira wese tuti. Saka takazongoshaya kuti bata ndione kuti tingabatsirwa sei. I don't know.
Mukuru wechitungwiza and Manyame Residents Association vaMavelas Kumalo vatiwo vari kushamiswa kuti dzimba dzakavakwa muna 2014 dzavakuda kuputswa muna 2018 zvisinei nekuti kanzuro yakatombobhadharisa vagara vamari yekugadzirisa kuti dzimba dzavo dzive dziri pamutemo mukanzuro iyi.
Ya vana vakatanga kuvaka muna 2013 vamwe 2014. Saka zviri kutotishamisawo isusu kuti sei kanzuro yaane chido chekuda kupunza dzimba idzi izvozvi muna 2018 yambenge yakanyarara pese apa. Saka ndozvimwe zvikonzero zvakaita kuti timhanye kudare nekuti kanzu yenge iripo ichiona dzimwe dzimba dzacho dziri padzo nemugwagwa pahighway pekuti pavanopfuura nguva nenguva nemota dzavo vachidrive vanenge vachitoona dzimba idzi. Vagara vakatengeserwa mastands aya nehousing cooperative inonzi Glory to Glory and vamwe vacho vakazotodaidzwawo nekanzu yechitungwiza kuti uyai nemapepa enyu tiregularize dzimba dzenyu vakanobhadhara ma $143 ainzi ema regularization nema services.
Studio 7 haina kunzwa divi rekanzuro yechitungwiza asi nyaya yekuputswa kwedzimba iyi iri kupinda mudare rekuchitungwiza musi wa 13 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Evans Zininga kwaanotipa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwa zuwa iwa tereriwe Studio 7 ndadzoka zvakare sondo rino nechirongwa cheve chidiki chatino gara tichuya nacho sondo rega rega tichitarisa zviri kuitika munyika yeZimbabwe nekunze mune vechidiki vakasiyana siyana. Taita rombo rakanaka nasi kuti tabata mumwe wechidiki ari mune zvematongerwo enyika vari mubato reMDC mukoma vanonzi Professor Mapembere. Tichanzwa nhasi vachinyatsotudza mazita avo chaivo chaivo nezvavari kuita nebasa ravari kuita mukufambisa nyaya dzavo. Mukoma, zviri kudii?
Mukoma, zviri kufamba makadizvo.
Aiwa,
vanhu,
muoni manje zvabva zvaita zvakanaka. Tinongonzwa kazvichingonzi Professor, Professor. Isu toda manje kuti vatereri vanzwe kuti chairo chairo ndiani repachitupa.
Aya, mukoma, repachitupa ndiroro chairo chairo, ndinonzi Professor Mapembere.
Handiti maona manje, vamwe vanenge vachifunga kuti ndere madunhurirwa, hameno pamwe ndere chikoro, pamwe ndere zvakawanda wanda zvinotikadai vanhu vanobva vaita sei, vaziva kuti zviri kumboenda nekupi. Tinonzwa mukoma muchitepfenyura, muchikanda zvamunoita, muchishambadza mazwi nemashoko nenzimbo, zvii muchidimbu zvamunenge muchiita izvo?
Inini patinenge tichikanda manzi nezvimbo paipa ndinosvika DJ Prof kwa DJ Professor ndinenge ndichikanda manzi neinformation kunyanya zvatinenge tichitarisira kuti sebato redu kuinformation department kukonge vachibudisawo information yakaita seiyoyo. Ndofunga kana mukanzwa zvine zvinhu zvatinenge tichiita vanhu vari kuzvitambira zvakanyanya kunyanya vanenge vari mumawhatsapp awa ndo mandinonyanya kuisa zvandinenge tichiita izvozvo. Information yainge ndichipa vanhu maererano nechirongwa kana kuti neurongwa hunenge huripo pabato redu reMDC.
Saka munee muchitotepfenyura kaine muri nepfenyuro here mukoma?
Mukoma nepfenyuro handisati ndava nayo, chipo chiri mumandiri. Inini ndinoshandisa chizvino zvino zvakaita semalaptop nemaspeakers. Saka ndinenge ndichishandisa malaptop nemaspeakers ndakaisa equalizer palaptop pangu. Saka ndo ndichishandisa izvozvo ndichiita se ndichirekoda pafoni then ndozvipa kumagrupu emawhatsapp kuvanhu.
Saka zvamuri kuita izvi zviri kutambirika here kwese kwese? Nekuti kune vamwe kavanopikisanawo nebato renyu ramunotsigirana naro, uyewo mubato renyu imomo mune vanopikisana pikisanawo vari pachavo vega ivavo. Zvinofambidzana sei nebasa renyu ramuri kuita kuti rirambe richiendeka zvakanaka?
Mukoma, zvinenga zvinoitika ndezvokuti obvious panoitika chinhu, pane vanochitambira kune vasingachitambiri. Asi mukuona kwangu inini zvandinoita zvinenge zvinotambirwa nevakawanda. Ndingada kukutaurira kuti pane even kana kune bato reZANU-PF vanotomboya kumainbox kwangu vachiti mukoma Professor, taita birthday redu panapa, saka tinoda kuti mutigadzirirewo chikanhangire kebirthday kekupemberera. Pane nhingi aita birthday kana kuti panapa paita kamutambo katoda kukwezva mayuti akadai, toda kuti mutiitirawo kamwe kaaudio kanongopa information kumayuti. Asi ndichinyanya kusimbisa kunyanya kumusangano wedu weMDC. Haiwa, ndinopindwa nevanhu vakawanda kumainbox, vamwe vachitonditi chipindaika munhepfenyuro Prof, vamwe vachiti mukoma manonoka kupinda munhepfenyuro, pane zviri kuitika. Saka handizorambi hangu ndichiita pese pese kunyanya kuita zvinenge zvandinengera kufunga kuti hanhasi ndiri pamudhu iri nani regai nditi. Sekutaura kuno ndichangobva mukuita kaaudio kebirthday raonorable vice president vachamisa.
Ko hamuna kuti gadzirira nzwisa? Handidai yanga iripo tatombonzwa hombijani.
Haiwa, mukoma mukazondibata nekutaimu mukoma ndinokutumirai.
Handiita
manje nezvokuti zvandinenge ndarekoda ndinochengetedza paside kuitira kuti in future ndozomboti apa ndakadai munoda kumboita kuteedza nhoroono.
Aiwa, muchatitumira tigozombo kakandawo veruzhinji vanzwewo unyanzvi hwamuri kuita kwamuri ikoko. Zvino tikazvitarisa nerimwe divi totoona kuti utori humhizhaka hwatoma muri uhu, rinogona kutova basa kairi rikatokurumbira zvikatobhadhara pataundi.
Ndo pane chishuviro changu mukoma, because ndakutaura kunoku ndakazvitanga ndofunga pava nemakore matatu adarika. Ndikambotaura nevakuru vemusangano zvikange zvambonzi regaite zvese kuinformation department iko zvino izvi. Saka ndiri kuinvesti kwandiri, ndokwandinozviitira zvangu. Saka ndiri kuno kuCape Town ndikwanenge ndichizviitira.
Aiwa, dino kutendai mukoma, nguva yedu ndo ine majerasi yabva yakwana yatiperera, asi tichakutsvagai mune zvimwe zvirongwa tigoramba tichikurukura zvakare tichibetserana nekuonesana vechidiki vachidzidzawo nyika ichinzwawo zvaro zviri kuitika kunzeo konai.
Ndinotenda mukoma, muve nezvakanaka.
Aiwa, nemiwo mova nezuva rakanaka. Vateereri, tinokutendai zvakare svondo rino kuti mange muinesu muchirongwa chatange tichikurukura namukoma Profesa Mapembere vachititaurira nhau yavo yekutepfenyura yavari kuita vari kuchikoro kwavari vachitsigirana nezvematongerwo enyika. Tinokutendai nekunge muinesu muchirongwa. Mugodzoka zvakare svondo rinouya muchirongwa chevechidiki chamunounzirwa svondo rega rega neni Evans Zininga. Ndinokuonekai nemufaro ndichiti musare zvakanaka.
Mapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance aita musangano kumasvingo nhasi. Mutori wenhau Blessing Zulu ataura navachamisa.
Halo, ngatingoti gaga ba munini zvinazvo amira mwisho. Ora, ndoti vachamisa mukatudzoti musangano wenyu wafamba sei wanhasi?
Musangano wanhasi watifadza zvikuru pakuti vanhu vauya neuwandu hwavo mumamuse stadium. Anga ari mabune marara makuwerere chaiwo kuti vanhu vanzwe riri kubva kuMDC Alliance notungamirirwa napuresidendi wedu Dr. Richard Morgan Tsvangirai, vachinzwa mashoko echenjedzo, mashoko evandudzo, mashoko okunongedza kwatiri kuenda. Asi tafadza nechekuti zvataurwa nevakuru vese kubva kunana Profesa Ncube, vana President Biti, vana Guchutu vese, vana Sakwinje veZanu Ntonga nana vamutambara Brigadier, kusanganisira VTZ, anga ari mashoko ekuvandudza kuti gwara redu ratatanga rinotofamba zvakanaka. Vanhu varamba kuenda kubuda mustadium mvura ichinaya, vakati mvura ingatoperera patiri. Tinotoda kunzwa mashoko chete ari kubva kubato reruzhinji kuboka remangwana, nekuti vari kuziva kuti gore rino tiri kutongopinda chete musarudzo izvi tichibudirira nemakwikwi uye nemutsindo mukuru.
Tiri kunzwa kuti mataura kuti nyaya yekunetsana panyaya yeutungamiri ichagadziriswa kuti ndiani anofanobata chigaro sezvo vatsvangirai vari kusimbirwa nemuviri. Zviri kufamba sei pakugadzirisa nyaya?
Iyo inyaya iri pachena. Hakuna musoro unotema usingatsvagirwi mapiritsi kana kurapwa. Saka isati hai kutema kwemusoro hakusi kuparara kwemutumbi, inongova nyaya inogadzirika chete kuti zvinhu zvifambe, nekuti kumusoro uku kungagona kungokanganisika. Bhareta kugara musoro hazvire kuti wava musoro, vatungamiriri ibhareta chete. Saka isu tiri mabhareta eruzhinji. Naizvozvo kana tikakanganisa musangano, pane magadzirisirwo audeitwa. Ukaona bhareta rokanganisa musoro, kungoribvisa musoro haubvi. Saka ndo nyaya yatatichitaura kuti pavhiki rinouya tichazama kugadzirisana zvanza zvinogezana. Ibvi nomupindira gumbo rimwe chete toonesana vanhu kutunga denga hubatirana kune rimwe haritsvanyinja. Ndoshoko rakatichipanana iroro. Saka tapa vimbiso kuvatsvigiri, tikupa vimbiso kuvatsvigiri nyika yose kuti aiwa musatemwa nemusoro, musavhunduka. Musangano uri kufamba zvakanaka, chitima chiri kufamba zvakanaka. MDC Alliance iri kusimba, yadzika mizi, yachandira nyika yose. Vanhu vari kutsvigira mufaro wakawanda, uye chiri kuitika nechekuti patiri kuuya Zanu iri kutemwa nemusoro, iri kunzwa mutumbu, manyoka awanda, kuri kutya MDC Alliance. Saka zvose izvozvo ndozvati kuti zvinofanira kuti zviite chimbi chimbi mukugadziriswa kwedambudziko ringava rinenge rapinda mumusangano.
Ko ivo maikupe navamudzuri vauya here pamusangano?
Vamudzuri vanga varipo pamusangano vakazara zvikuru vachinzwawo shoko nokukaita zvakanaka. Maikupe atina kuvaona, havasati vamboratidza kuti vangawanikwa musangano yeAlliance. Saka chinhu chatiri kutovakokera kuti zvinhu zvizhinji zvinoda kuti tionesane kupangana mazano, zvinorayiranwa nyeremoto dzinogokedzanwa.
Manzwa umwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vachitaura nomutori wedu wenhau Blessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tombochienda kunyaya yechitendero, apo tichitaura nomutendi vaBernard Banda.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri Inimzipa Bena Bitanda, you know, Baramo Harare, Zimbabwe. Nimu Rume, I married in one of the two. Takakura Mamkas, Baramo Harare, Nebraska. You know, Kingdom Church, United Nations. Remember Gazara, Kumen Fellowship, and I said, we could not get to have two. We have a car from Sulta Zone, church made in Paris. We authorize a local preacher in Paris. You know, tender to Paris, the whole of my church made in the Catalan Paris, and it's made in 1996 officially in the Baro, Michel Mamtare. I think in the Tengera, Zimbabwe, Muno, Nelson, and South Africa, Ghana, and Zambia as well. There is a Nosha because Gurney Church, Pushumira, especially the Bastra Church, the Akutara with Zita Paprika, Nozama Pesedaka, and the Kapotra, especially the missionaries, the Uman and Utuma, here and then Akure Church, the Minister Michi Daro.
Chamunonya tsofarira mubasa renyu ramunoita iri chi
chikuru kuona number 1 ku wa involved mu church iri established ine maroots anoenda kutakunana John Wesley pamakore iri kukura isingati yakura kai celebrate 117 years na 2014 so tinondifadza chikuru kuseva mu church mangu number 1 number 2 tinondifadza kupari za kudai zikuona upenyo wanu kishandoka especially wanu wakiriponda kushumira kwa tinga tichita zikuti wanu wako kiriwezi kwa church wale weda kutora responsibility kuhurisha church uye upenyo wanu kishandoka kipona muna uchiba kubamu kurasika ini nonda kanga ndaka rasiko nisiri mutendi nisiri mkristi katende kina jesu kafuta ndaka pari zero 1994 ndika atende ukawa ndino para kuona umwana tachito zvandakaita kana kuti kuchishona kwekudzira bandiko rezvandakaiti wako ndivamu kuti amuwaona cheza zvandakaona zvekare
mamwe mabasa amunoita nevamwe vatendi akaita saapi uyezve nguva munoiwana kupi imwi muchishanda rimwe basa
takanakira chechi yedu haufani kunge uri full time imomo kune vafundisi vese vari full time but inini nguva ndinoiona wani nekuti ndinozviriritira ndinoitawo mabasa emaoko angu ndega uye ndinoita pasaidi ndega but kuri kudzoka pamubvunzo amatanga kubvunza kuti tinozvifambisa sei tinoshanda sei nevamwe chechi yedu ine vanhu vakawanda inoempower vanhu vakawanda kuti ingachita zvakasiyanasiyana muchechi so tinokooparira like kachechi pandinopinda tinevaparidzi vakawanda uye zvekare inini ndirumwe wakaridzi but on top of that ine responsibility dzakapuwa yemwe munamato unoitwa pachurch penu unounza vanhu vakasiyana-siyana unonzi morning encounter yekuti vanhu masikeni vasatoenda kumabasa vanouya for at least 2 hours from 5 to around 7 vachingozvinamatira so ndinofara kushanda nevamwe nekuti zvinobatsira kukurawo kwangu uchionawo uchichallengewa nevamwe but more importantly given environment iri muzimbabwe nekudzongoona kwaikaita zvinhu nguva kazhinji unogona kuiona for instance inini personally nguva ndinoiona pakuti ndinorana bible study yangu ndinoita ndoda zvangu
nenyaya yebible study mungatitaurirawo kuti munoifambisa sei chii chinoitika pa uyezve munozvita kangani pavhiki
bible study yangu ndakaitanga 10 years ago 2008 wa ichingori vanhu 4 so idea yangu ndeyekuti ndinoitinini topical bible study ndakaitanga ndaona kuti for me ndakamuga namwari ndidaro ndakasundwa namwari kuti ndiinzeve dzakadaro ndaona jete randakaona kuti vanhu vazhinji vari kusada tinoti mabhuku kuti vanobata bhuku raromans vanobata bhuku rakasire mubhaibheri vachistada chapter by chapter verse by verse pandakaona kuti times macertain topics hazizobati tarani seni ndakazidisa zvezvino kajanitambe yangu iri ebet unit inotarisa matopics so tinotanga topic gore yese tobata certain topics one topic toibata exhaustively zvataipedza so ndinorana ndini nenekati visionar vakaitanga tichiri vatiri almost 4 or 5 people izvozvi taakuita 80 to 100 people anouya generally ma working class wana munga zika kuma bat nekuti tinomita every Monday muharare muno mumcbd kanonzi kapresbyterian church.
Makambonetseka zvikuru here mukaora mwoyo uye zvesimba makazorova naro kupi kuti murambe muchienda mberi muchibatsira munhu anenge auya kwamuri?
Chakanakira chikristu kuzvikuru sei nichida kubatsira munhu zviri based upon ukama hwako namwari nekunzwisa kuti mwari wane simba rose ende munhu wese seni ndikaparidza kana kusumira kana kubatsira wanhu obviously tine tinotiya spiritual banner inoitwa nemunhu wese. Saka number one unodawo kumbodzoka kumashure woona kuti ngabatsira vanhu nguva yakareba, inini wacho ndaakuda kundobatsirwawo. Ndopanouya wai ndichienda kuchurch nai ndomboendawo kuchurch kwangu ndonzwa vamwe vachiparidzawo uye ndinanzi ti masesina counselors angu vanhu vandinoripota cho ndinoende nichiti mazuva ano zvinhu zvakadai ini chesi ndinoita ndinoita kuti ndine situation yandasesa yaita kakundoomera ebit airipoti to them. Ndine several wamwari muchurch medu wamafiri muchurch medu as well because tiri tinobhiriva in the body of Christ. So zvikadaro ndinochienda kuonawo mumuntoonditoadvi especially vari senior ndine vanhu vandingati vaatoni vanonga chita kuti vane 45 years vachiparidza 30 years vachiparidza so vane bit of experience asoso ndinochibvunza ndobatsirwa then wondinamatirawo zvekare and empower me wondipawo advice kaiwa kana yakadai nyaya inodai kana yakadai nyaya inodai otherwise haungazivi zvose.
Tinotenda mutendi Bernard Banda weUnited Methodist Church muHarare. Tinoimba muchange muine svondo rinouya apo tichikunzirai dzimwe nyaya dzezvechitendero. Mutungamiri wesangano Replatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti vari kuenderera mberi nechirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vaende kunovhota kana sarudzo dzatanga kunyange chirongwa chemop up exercise chakapera svondo rino. VaMaduku vanoti zvakakosha kuti vechidiki vawanikwe vachishandisa kodzero yavo yekuvhota sezvo variwo vari kutarisana nematambudziko akawanda munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaMaduku pamusoro penyaya iyi.
Aitwe platform for youth development saka programs idacharamba achienderera kunyange mop-up exercise yezek yakapera musi wa8 izvo zvirongwa zvedu zviri kuramba zvichienderera mberi musi wa15 tinenge tiri kwavheneka musi wa16 tiri kungaoni musi wa17 tine tiri pachechechedu tinoenda zvakare kwamutena musi wa24 tinenge tiri zvekuchipinge musi wa21 kwatiri kuita rodi show. Zvirongwa izvi tiri kuzviita kuti tirambe tichikurudzira vechidiki kuti kunyange vaya vakaregista havasi kubva patiri nekuti vati varambe vachiziva kuti kunyange vakapedza kuregista vanofanira kurambe vakabatwa kuti vazovhota zvakanaka uyezve kuti vatizive kuti pane vamwe vakasarira vasina kukwanisa kubatirwa nemop-up exercise kana kuti vasina kubatirwa neblitz tiramba tichiti kana taainavo vakati wandei tichavabatsira kuenda navo kunext nearest exercise center. So far zviri kufamba zvakanakisisa netiri kukurudzira vechidiki vese nevamwewo vese vangadai vachii vechidiki kuti hapana umwe mukana uchauya zvekuti muregiste kuvhota muzovhota nekuti hazvizikani kana muchazoyava muri kutarisira kuti iye ndiye amunga kuvhotera pamwe achauya.
Zvakakosha sei kuti vechidiki vawanikwe vachienderera mberi muchivadzidzisa kuti vazokwanisa kuwanikwa vachivhota musarudzo ichauya?
Tikatarisa history yeZimbabwe manumbers evechidiki aina nerejista anga ari madikidiki pane chimwe chinhambo 11% kana 13% havana kumbopfuura 18% asi tinoziva kuti ramangwana neranhasi kuti rienderere mberi kunge vechidiki vachikwanisa kuoneka vachiparisa nekuti kana wavhota unokwanisa kuti kune munhu wakavhotera kanzela kana mp kana purezidendi uvabvunzurudze kuti apa zvifamba sei uye uvaudzewo zvamunotarisira nekuti vechidiki ndivo vane zvinhu zvavari kuchema chema zvakawanda zvakafanira nyaya dzemabasa kana nyaya dzebudiriro vechasene zvineraramo yavo yataka ndinofungira vechidiki kuti vakwanise kunge vaine voisi kuti vakwanise kunzwika vakwanise kuremeredza kunge vakaregista kuvhota nekuti vanotiungamirira nyika vazhinji vacho mapoliticians vanotoremekedza munhu anokwanisa kuvabvisa pazvigaro kana kuvaisa pazvigaro. Saka ndinoona sekuti tiri kufamba kwatiri pane nyaya yedu yekuregista iyi vechidiki kana vaaregistadi semavhotas vanenge vaane mukana wakakura wekuinfluenza zviri kufambira mberi munharaunda dzavo kunyange kuti kuzvikoro kuri kufamba sei kumadhibha kuri kufamba sei munyika kanzi yaku kufamba sei vanenge vaane simba iroro uye vanenge vaakuremekedzwa kupfuura vari kuitwa pari nhasi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano re-Platform for Youth Development vaClaris Maduku vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye vari kuChipinge. Sezvo nguva yedu yapera tinokuenekai nomufaro tichazokuonai zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Sokuisika tisendava kuVOA.